lot of money to the Maria Trujandira, you know, on average $500. You may remain $6. But I should wait a car, you know, my savings. You don't want to go back to medical, you know, to get, you know, to get, you know, no patanga zvese zvimaredi yababa 500 years kudzikira kunda kunana 60 years dollars saka kuti ngodzo remari kwa value yedu yanga iri pa $500 kana vato vashayisa 500 voti 500 anda ne rate iri kwa Ita Bank sezvo zviri zvo zvakabvumira mwai zvino ivo muri kana kuchitaura kuti zvavo zvehurumende vanotobvumirana kuti makontrakt anga ari ema US ngaachibhadharwa ne Ita Bank rate saka murayiridza anofanira kunga aita kuda 500 years kana vada kupa mara DJs ngavamuka vakurisire ne rate inenge iriko mwezi uno pamwezi ngataiti zvitopiwo iri 4500 pamwezi ngangoshingirirawo tikaichengeta mhuri dzedu tikazvichengeta pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kudzimba mushure nekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatiza vasi pabasa saka tokufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana South Africa kunana Mozambique nekuzambi vachimwendera nekutize kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspai ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kugodhanurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob yechiriri vachinzizve vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haimene zvematongerwo enyika nyaya yekuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzedu dziwane chiuviri tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandirawo kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeye saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isu nenyaya yekurapwa kwevana vedu